mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuri musi wechitatu 9 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,617. Varume vashanu vaimbove muupotori muBotswana vaendesa hurumende iyi kumatare edzimhosva vachiramba kudzoserwa kuZimbabwe nechisimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,617 zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu makumi masere nevatatu 83 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru 603,397. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 389,412. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawanda vafane chirwere ichi vanoita 618. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu 245 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu 199 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu 144 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 39,321. Vapora munyika vachiita zviuru 36,756. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuwedzerwa kwehuwandu hwevanhu vave kuvhenekwa kuona kana vaine utachiwana hweCOVID-19 mudunhu reMidlands kuri kubatsirawo zvikuru mukuburisa huwandu hwevanhu vanenge vabatwa neCOVID-19. Izvi zvinouya panguva iyo hurumende yawedzera nezvondo mbiri mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kana kuti lockdown mukwekwe guta riri muMidlands zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vanonzi vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muguta iri. Svondo rapera, vana vezvikoro zvakasiyana-siyana vanonzi vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Madzorera nezvenyaya iyi.
Chandiri kuona ndechekuti izvo kubva musi wa 1 May kusvika musi wa 31 May mapositive anga achingowanikwa i0 1 2 or 3 up to 4 chete chete. Musi umwe chete wakasiyana nemamwe mazuva musi wa 13 May wakaita vanhu 9 positive Midlands province yese. Asi tiri kuona kuti kubva musi wa 1 June kusvika musi wa 7 June paita kamutsauko mbichani pamazuva anoita 4 musi wa 1 June pakaita 11 mapositive kwakwa testi wavanhu 343 musi wa 2 June ukaita 15 mapositive kwa testi wavanhu 319 musi wa 3 June ukaita 27 positives kwa testi wavanhu 47 musi wa 4 June ukaita 8 positives kwa testi wavanhu 174 kubva ipapo 5 6 7 tadzokera ku 0 1 2 yedu.
Chii chakakonzera shanduko iyoyi muwandu wevanhu vanga vachiwanikwa vaine denda recovid 19 mazuva amataura iwayo?
Maonero angu ndekuti izvo contact tracing yavakaita yakaita nyore, yakavandita kuzvikoro. Kuzvikoro kune maclaster evana vanenge vakawanda in one place, so zviri nyore kutesta vese. Vakatesta vanhu vakawanda vazhinji vachiona chikoro vakaita mapositive iwaya, but vanhu vasiri kurwara sezvatongotarisirwa vanhu vadiki havanyanya kurwara nechirwere ichi.
Saka tingati here uwando hwevanhu vari kubatwa nechirwere hwakakwira?
To me hazvitarisike kunge pane epidemic yasiyana nemamazuva ese, inyaya yambuti vakawedzera kutesta. Onai manhamba ekutesta ese mamazuva ese May wese kusvika musi wa 31 May vanga vachitesta vanhu vari pasi pe 99. The highest they ever tested was 99. Musi wa 1, 2, 3 na 4 ndivo vatesta vanhu vakawanda. Musi wa 1 vakatesta 343, musi wa 2 vakatesta 319, musi wa 4 vakatesta 174. Saka ndinoona kunge kuti kuwedzera kutesta kwavakaita ndokwakawedzera manhamba. Ndivengutesta saizvozvi nguva yese, ndiona kunge manhamba acho aida kuzongofanana, paita discrepancy amount of testing.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano uye vaimbove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare Mukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu muBotswana reDichwanelo Center for Human Rights rinoti ratsvagira varume vashanu vaimbove muupoteri munyika iyi gweta kuti rivamirire mudare redzimhosva panyaya yavo yekuramba kudzoserwa kuZimbabwe nechisimba. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Varume vashanu ava vanoti vaTerence Charuma, vaBambanani Njovu, vaBroni Nokwara, vaShingirai Kademeteme pamwe chete navaJeremia Maengamuru uye vari kumirirwa navaUbonyi Jonas veJonas Atonism nyaya yavo nehurumende yeBotswana iyo ichatanga kunzwikwa musi wa 27 Chikunguru gore rino nemutongi Judge Michael Oriburu. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuzivisa dare repamusoro rehaboro neHigh Court nemuvhuro nezvedanho ratorwa nevarume ava rekuendesa hurumende yenyika iyi kumatare, vaJonasi vanoti hurumende yeBotswana iri kuda kudzosera varume ava kuZimbabwe zvisinei nekuti pane umbo hwekuti upenyu hwavo huri munjodzi. Vaenderera mberi vachiti zviri pachena kuti vacharuma navakademeteme pamwe chete navamaengamuru vakatiza muchiuto muna 2003 vachiti kuvadzosera kumusha kuvakanda mumukanwa mamupere.
Position is that the military deserter when you return home.
Nyaya iripo ndeyekuti vakatiza muchiuto vanosvikomiswa pamberi pedare rechiuto, uye mutongo wemunhu akatiza chiuto rufu. Munhu aangatizi chiuto ongodzoka uchifunga kuti vakuru vechiuto vanosvikoseka newe, nekuti kutiza muchiuto nemhosva huru kwazvo. Asi kune nyaya huru yakaita kuti batizwa chiuto, kunyanya kutumwa kwemasoja kunorova vanhu vasina kupakatira zvombo, izvo zvakaita kuti vasade kuva pakati peavo vaityora kodzero dzevanhu.
Ndosaka vakatiza muchiuto.
Vanoti vane umbo huzero hwekuti vaLeslie Banda mumwe wevaimbo wemuchiuto vasati vatsvaga upoteri muBotswana vakasvikokandwa mutirongo mushure mekuzvipira kudzoserwa kumusha muna kukadzi gore rino. VaJonasi vanotova Njovu navanokwara vatsigiri vemapato anopikisa vanozivikanwa zvikuru vachiti vamwe vavo vakadzoserwa kumusha vakasvikokandwa mujeri uye vamwe vavo vari kushungurudzwa zvikuru.
Danho rakatorwa nehurumende yeBotswana rekudzorera zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muupoteri munyika iyi nechisimba rakafanira kucherechedzwa nedare robva rarasa, nokuti upenyu hwevanhu ava huri munjodzi. sezvo avo vakazoserwa kuZimbabwe vari kupambwa pamwe nekutochwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vari kutumwa nehurumende yeZimbabwe.
Sezvo kusina umbo wakati tsvikitwe kuti mamiriro ezvematongerwo enyika ashanduka muZimbabwe, vaJonasi vanoshora hurumende yeBotswana vachiti inotyora kodzero dzevapoteri uye matare akafanira kupindira. VaAlbert Matapo vanova mukuru musangano reZimbabwe People Power Movement iro rakaumbwa nechinangwa chekurwira kodzero dzavana veZimbabwe pasi rose vanoti hurumende yava yemasoni Munangagwa ichiri kumbunyikidza vanopikisana nayo.
Kwete 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 kwete, Botswana government kana kuti UNHCR iri kuBotswana ngavaendese vanhu ava kune imwe nyika, kwete kuvamanikidza kuvadhipota vachivadzosera kuZimbabwe. Kwete kwete, tazviramba izvozvo. Isu takamiririra vana veZimbabwe vari pasi rese, kusanganisa naivavo vana veZimbabwe vari kuBotswana, inhengo dzeZimbabwe People Power Movement. Saka isu veZimbabwe People Power Movement ZPPM tati kwete, ngazvimire izvozvo.
Studio 7 anaukwanisa kunzvadivire hurumende panyaya iyi sezvo mumiri weZimbabwe muBotswana vabatireshe mukono weshuro vanga vasingabatike pamuzinda weZimbabwe munyika iyi pamwe chete nepanhare mbozha yavo. Asi mukuru anona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinotonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanogara vachiramba mhosva dzinopomerwa bato ravo dzekutyora kodzero dzevanhu. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari murongi vemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti ZIM Justice vatendai Mbofana vanoti munyika muchakaberekera ingwe.
Iye zvino vakauya mangwana vanenge vachipinzwa mujeri. These guys should have stayed in Botswana and should have been given more than just a refugee status. They have been given the right to find job, to find to make, you know, a normal life vari muBotswana. Ngavatorega kudzoka kuno sezvakaita vaya vakaenda kuKenya mashona. They should have been given those rights.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvainge zviri mupoteri padhuku refugee camp muBotswana zvakamanikidzwa kudzokera kuZimbabwe kunyange zvimwe zvacho zvaiti zvaityira upenyu hwazvo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Meya wedhorobha reBindura vaBrian Campbell vanoti vadzinga basa vaive munyori wekanzuru vaNaison Machingauta uye mubati wehomwe vaLove More Warurama vachivapomera mhosva yekusafambisa mari zvakanaka uye yekurova vaive meya wedhorobha iri vaInnocent Zvigumbu muna 2018. Izvi zvinotevera kurudziro yekomisheni yakaumuka kuferefeta vaviri ava sekurudziro yakabva kuhofisi yegurukota rezvematunhu vaJulai Moyo. Hatina kukwanisa kubata vawarurama kunyange tange tavatumira mibvunzo iyo vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi vaMachingauta vaudza Studio 7 vange vasipo paturwa mashoko ekuti vadzingwa basa vakati tibvunze vange varipo vacho. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kuvabata. Asi mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata Meya Campbell.
Munyori mukuru Chamber Secretary pamwe chete nemubati wehomwe Finance Director avo vanga vakamiswa basa mushure mekunge nyaya dzavo dzavaipomerwa dzichiongororwa kuita zotambira ongororo iyi yakabva kune vakaongorora nevakazokwanisa kuvatonga kuona kuti mhosva dzavo dzakamira sei. Saka zvabuda ndezvekuti vakawanikwa vaine mhosva.
Mhosva dzeidzi?
Mhosva dzavo dzinosanganisira Chamber Secretary kuti pakabhadharwa vanhu vanosvika 5 macasual workers mari dzemuhoro ivo vanga vasiri pabasa, uyezve nekusanganisira imwe nyaya yakamboitika muna 2018 yekuti vakasvika pakurwisa meya vanga varipo panguva iyoyo.
Ndianani vakaita ongororoi?
Ongororo yakaitwa nemagweta pakutanga yainvestigator mhosva idzi. Yakaitwa zvikare negweta richisanganisira nyanzvi mune zvekusevenza vehuman resources ndokubva vabuda nezvavakabuda nazvo. Ndo pakazosarudzwa zvekare rimwe zvekare panel remagweta vachisanganisira zvekare nyanzvi mu local government ne nyanzvi mu mune zve human resources izvozvo nema nenyanzvi mu ma district administrator vakasarudzwa nekanzu vanga vari mumubhodhi iroro.
Mungatudza kuti vavira ava pavanga vakamiswa basa vanga vachibhadharwa here uye commission yati ngavadzingwe basa, saka vachapiwa here mari dzavo dzemudyandigere nezvimwe zvakadaro?
Pavanga vakamiswa basa vanga vakamiswa basa vachibhadharwa mari dzavo vari kumba pachiitwa ongororo yaiitwa. Vanga vakasuspendwa kwemwedzi mitatu vachibhadharwa kunyange mwedzi yanga isati yasvika zvayo. Zvizhinji zvekuti pane mari dzavachawana nezvimwe ipapo ndingataura zvisiri zvasi tichanzwa nekufamba kwenguva kuti council inoti kudii nezvazvo.
Meya weguta reBindura vaBrian Gembo vange vari parunhare muBindura naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Kroniko rinoti muri dzakawanda dzevana chiremba vakoti nevamwe vanoshanda pachipatara chekwekwe General Hospital dzakarasikirwa nemidziyo nezvinhu zvizhinji mushure memoto waparadza nzvimbo inogara vashandi vechipatara ichi. Mukuru wekwekwe General Hospital Dr. Patricia Mapanda vaudza vatori venhau kuti hapana akakuvara. Eyewitness News yekuSouth Africa inoti mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vaudza gurukota ravo rezveutano vaZweli Mkhize kuti vamboenda pazororo kuti vakwanise kutsanangura mhosva dzavari kupomerwa pamusoro pezvibvumiramo zvemabhizimisi kana kuti makontrakti akaitwa nebazi rezveutano nevamwe vanhu, asi zvichinzi vaMkhize nemwanakomana wavo vane zvavakawana mumakontrakti aya. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro ivanhu weStudio 7 ndirikutaurawo kuti aiwa nenyaya iyi yebhurawayo inotaurwa iyi, aiwa hakuna munhu angangodza angangokumbirwa ruregeriro iyo hama yake yakaurayiwa. Kunonzi izvo aiwa tinounganidza machifi nemasabhu dare rogarwa ragarwa dare iri tonzwisisana kuti chii muripo ungaitiwe pamhuri dzakaurayirwa vabereki vadzo nemhuri dzakafa, dzobatsirika sei, dzoitirwa chii pakufa kwehama dzavo. Ndofunga kuti ndo zvingaitika. Kobikwa bidoro zvokupeta kamhuri dzakashayika idzi tofanirwa kuti ritambwe kumatebhererendi, mbira dzichirira, mande dzichirira, chema vanhu vaya vakaita se vakaurayiwa negukura hundi. Izvo zvinozoitwa kana hurumende yagadzirisana nemachifi nemasabhu. Imimi machifi imi nemi masabhu kuimi musatora masaidi, gadzirisai nyika sezvairi, kwete kutora saidi wani rekuti haasi tiri kuita zvemusangano. Pane pasina zvemusangano apa, pane zvekutaurirana zverufu rwevanhu vakaurayiwa. Kuti wochemwa sei, woripwa sei, ndozvatinoziva. Wopetewa sei kuti matebhererendi izorore ropa iri rirare, poitwa sei apa pano?
PaStudio 7 makadiko makadiko makasimba here, makasimba here vana mukoma Tanonoka Wande, vana mukoma Blessing Zulu vangonzora. Vanofunga kuti kuramba vachirwisana navashamisa nenyaya yemaproperties kana nyaya yezita, vari kufunga kuti kukambena kuchaita kuti vagene mombe ndamo yekusapotwa kana yekutsigirwa nevana veZimbabwe. Izvo kwete hakuna. Vakatora Harvest House, handitika, vakatora Harvest House vari kushanda nayo, vakadzinga maMPs eMDC Alliance vachiti they ceased to be the members of MDCT. Andika, pavai recall ama MPs, nema councillors, MGC Alliance. But we are recalling them because they cease to be the members of MGCT. Andika, vachiti MGCT ndiyanga heri batombi pakufuma kwa Alliance. Alliance haisi bato. And ndo vaidaro. Nati vakuti vanoda kushandisa zviri kuti MGC Alliance.
Vashamara remi Studio 7 mese makadi. Ndosake muripo Studio 7 hero vesa kudhara chatanga. Asi izvo zvino nhasi mazano pefa haukwanisa kuuya kundotaurawo pa Studio 7. Ndotaura panyaya kundoregista kuvhota. Zano pefa ndo yakushandisa vanhu vari kubuda vachitaura kuti kuvhota hakuna zvekunobetsera. Ndonzire vada kuzobinda naye kuzobiridzira naye mavhoti. Vhoti yako yakakosha pa MDC Alliance. Munhu wese ngatikurudzirane kuenda kundoregista kuvhota. Tisandure chikara chinonzi Zano PF. Chikara chinonzi Zano PF chatishungurudza. Chanetsa chikara chezano PF. Kana tichida future ramangwana revana vedu kuti vaite zviri nani. Ngatiende kundovhota. Tibvise chikara ichi. Tarisai zvavakaita zvizvi vakashandura mutemo. Waya waya dzakanaka vachiisa dzakaipa. Imboti vhota aina zvinobetsera. Vhoti yakakosha pamunhu wese. Saka ngatirende kundoregista kuvhota tikuti pakachamisa ipapo. Katenda, zitanozi sugar, chinyokoto, pachipinga, morse leader, taka tsigirwa, na mediu muyambo, wekanyi, pachako maroza, apu, maema jewa, wadi 18, gadzore, wadi 19, babikoni, murisei sei, ma maroza, apu, katenda.
Ijo, zange ziri pfungwa, dzevamwe vatereri, dzisine ine Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvekudya nemishonga reFood and Drug Administration rapa mvumo yekuti mishonga yechirwere chinobata pfungwa dzevanhu vanenge vave kuchembera chichikonzera kuti vakanganwe kana kusaziva zviri kuitika kwavari chinonzi Alzheimer's disease ushandiswe. Mushonga uyu ndewe kutanga mumakore makumi maviri uye kugomizwa kwawo kuti ushandiswe kuri kukonzera mutauro sezvo dzimwe nyanzvi mune zveutano dzichiti hapana umbowo hwakakwana hunoratidza kuti mushonga uyu unobatsira. Kambani inogadzira mushonga uyu inonzi Biogen yakazivisa nemuvhuro wapfuura kuti mushonga uyu uyo unotengeswa pasi pezita rekuti Aduhelm uchange uchipiwa murwere sejekiseni kamwe chete pamwedzi kuti unonose kukanganwa kwepfungwa dzevave kuchembera. Biogen inoti mushonga uyu unenge uchitengeswa nezviuru makumi mashanu nezvitanhatu zvemadhora $56,000 pagore. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vaudza Studio 7 kuti mushonga uyu haurapi chirwere ichi asi unotarisirwa kunonotsa kukanganwa kunoita pfungwa apo munhu ave kuchembera. Tabata Dr. Guni kuti vatirondedzere pamusoro pechirwere ichi nemushonga uyu.
Tingati chirwere chealzheimer's chirwere chinobata pfungwa chinonyanya kuwanikwa kuvanhu vanenge vati kurei chichikonzera kuti vanhu ivavo vange vanokanganwa zvakanyanya nekusaziva zviri kuitika pavari. Zvinoda kuenderana muchirungu vamwe vachiti dementia, kureva kuti vanhu ivavo vanenge vakurasikirwa nepfungwa nekusanyatsoziva zviri kuitika kwavari kana kukanganwa vanhu vavanogara navo.
Chirwere chealzheimer ichi chinokonzerwa nei?
Chirwere ichi chirwere chagara chiri muvanhu kwenguva ndefu uye pari zvino hachina mushonga wati wawanirwa unonzi uyu ndiwo mushonga unokwanisa kuchirapa. achinyatsozikanwa zvakakwana kuti chinonyatsokonzerwa nei. Ndo saka pachinoongororo dzakawanda dzichiri kuitwa naana mazvikokota vakawanda pasi rese kuti vatsvagurudze vaone kuti chii chinomboitika kuti kuzorasika pfungwa ikoko uku kunokonzerawo zvakare mune vamwe kuti nhengo dzavo dzemuviri dzisashande zvakanaka nekuti dzinge dzisingachawane yatingati nhungamidzo kana kuti cognitive direction from the brain, kuri akuti pfungwa dzavo kana kuti ropi hwavo hunenge husingachakwanise kutumira nhume kana kuti mamessages ekuti nhengo dzemuviri dzishande zvakanaka, zvinokushanganisira pamwe chete nenjere dzokutondera zvinenge zvisingachafambi zvakanaka.
Dr. Guni, tinoona kuti pave nemushonga wekushandisa pachirwere ichi. Tiudzewo pamusoro pemushonga uyu.
Ndi jekesere vateereri kuti mushonga uri kutaurwa kunzi wakanzi neFDA waapuruvhiwa uyu hausi mushonga wekurapa Alzheimer's. Mushonga uyu unobatsira maplaque user anonzi maamyloids. Izvi zvinhu zvinowanikwa kumupendero kana kuti kumhendekedzo kweuropi kana munhu ava nechirwere ichochi chokukanganwa. Saka mushonga uyu zvaunoita unobatsira kunyevenutsa maplaques iwayo maamyloids iwayo kana munhu achiri kutanga kurwara nezvinokonzera iyoyi Alzheimer's yavanoti early onset cognitive disorder, kuri akuti pfungwa dzake dzinenge anenge akutanga kukanganwa zvishoma asi anenge asatanyanya kubatwa nechirwere ichi zvakasimba. Ndo vakaonekwa paongororo yaaistadhu kana kuti tsvagurudzo yaiitwa yekuongorora kuti mushonga uyu unokwanisa kubatsira here. Saka regedzai ndijekese pachena kuti hausi mushonga wekurapa chirwere chedementia kana Alzheimer's. Mushonga uyu unongobatsira kana munhu achiri kutanga kuita chirwere ichi, unobatsira chete kuti zvinoneke kuti azosvika padanho rokuti atorasikirwa zvachese achakwanisa kuzvibatsira anenge akuda kubatsirwa nevamwe vanhu vakawanda. Tingati kuti vanhu vanzwisise, pava nemakore makumi maviri anosvika kana 20 pasati pamboita mushonga wakadai unonzi nehurumende nebazi rehurumende FDA ubvumidzwe kuti ushandiswe pane vanhu zvakadari izvi. Saka regedzai ndijekese zvakare kuti kunyange mvumo yapiwa mushonga uyu haisi mvumo yekuti unoshandiswa kurapa zvatopera zvakwana. Aiwa, vakapiwa mvumo inonzi accelerated authorization, kuri akuti paonekwa kuti pane dambudziko rechirwere ichi uye hapana kana umwe mushonga uri kubatsira vanhu. Saka kunyange zvetusati vane umbo hwakakwana, mushonga uyu wabvumidzwa kuti umboshandiswa asi pachiitwa ongororo.
Mushonga uyu uchange uchishandiswa sei nevarwere?
Iwo mushonga uyu unonzi Adderall. Muchaona zvakare kuti kunyange mvumo yapiwa iyoyi yechimbi-chimbi yapiwa neFDA ingori mvumo yekuti mushonga uyo unge ushandisirwa muzvipatara unoitaita zvekubayiwa mutsinga kana kuti vanoti intravenous. Kunotobayiwa mutsinga munhu ari muchipatara achiongororwa kuti zviri kufamba sei, uye nguva yega yega munhu anenge apiwa mushonga iyoyo anoda kuramba achiongororwa kuti uri kumubatsira here kana kuti hausi kubatsira. Izvozvo zvichabatsira kuti umbo hwese hunge huchitorwa huchiendeswa kuhurumende yavanoti data collection, kuri akuti vanoda kuzoongorora kuti pane zviri kuonekwa here zvechokwadi kuti mushonga wavo uri kubatsira ivo weadlam.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine 611,617. Varume vashanu vaimbove muhupoteri muBotswana vaendesa hurumende iyi kumatare edzimosva vachiramba kudzoserwa kuZimbabwe nechisimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.